Ndakanga ndinoitwa Kennedy Bumiranda akazvarwa kwaMurewa ndikakurira kuChitungwiza ndokuzoya kuno Canada makore makumi mairi nematatu ndine kunzvimbo inonzi Edmonton muprovinci yeAlberta ndokwatiri kuno.
Mukoma Kenny, tinoona munoita mabasa emaoko akasiyana-siyana. Mungatiudza kuti zvii zvamuri kuita zvapambiri yekuti kune chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada chiri kubata mari?
Aiwa, pambira apa ndofunga tichiri kusumukira asi tinotenda mashoko akanaka. Mabasa atinobata nemaoko zvakafanana nedzimba dzekuno dzinovakwa nemapuranga mukati zvakare semabasements. Ndinoita basement framing kana kuri kunze uko madeck I build madecks nezvimwe zvakadaro mafences mawooden fences ndo zvatinoita nelandscaping ndo mabasa edu mazhinji zvakafanana nemaclosets munhu ada kuvaka ake closet mawadrobe akabatira kumadziro aya tinovaka tichishandisa maoko nemapuranga nematools atinawo kunoko ndo basa ratinoita.
Iyi basa ramakadzidza mave kuCanada here iri vabumira?
Chinondifadza kuzvikoro zvatakaenda takaita yainonzi woodwork tikatonyaso dzidza izvozvo asi hatina kuziva kuti zvidzidzo zvatiri kuita izvi zvichazotibatsira pamberi apo. Dzimweni dzenguva tinongozvitora sezvisina basa asi ndiri kutoona kuti woodwork yatakaita kuchikoro nezvimwe zvimasetifiketi zvatakazoita pamberi apo zviri kubatsira chose. Saka ndakadzidza woodwork kuZimbabwe. Chinova chiri chandinokurudzira vabereki kuti dzidzisai vana mabasa emaoko ndokuzouya kuno nemamwewo zvidzidzo zvendakaita. Saka kuzongozvisanganisira zvaakuburitsa unyanzvi uye hwekugadzira-gadzira.
Mune rimwe basa here ramunoita kunze kwemabasa ayaya? Nekuti vamwe vanenge vachiti ndinoita izvi parutivi asi ndichishanda 9-to-5 kumwe kwakati.
Aiwa, ndine mamwe malines of business andinoita. Muno muguta randinogara ndinozikanwa saMC vekuti munogona kundidana pamuchato penyu pamafaro tikaita kuti zvinhu zvifambe. Ndo imwe area yebusiness yandinoita nemaevent planning, so imwe area yemabhizimisi angu. Ehe, panewo rimwe basa randinoita kune imwe kambani asi nokuda kweva iya vanoti privacy handikwanise kutaura izvozvo. Ndiregererei.
Aiwa, ndinokuregererai. Mataura nyaya yemabasa akasiyana-siyana, munokwanisa sei kuita zvose izvi?
Kuzvikwanisa nguva haishayike. Munhu unogona kugadzira nguva. Ukanzwa munhu achiti haina handina nguva yakakwana, munhu wese ane dziye dzavanoti 24 hours, zvichireva kuti unogona kugadzira zuva rako nenzira yekuti maawa akati ndinenge ndichiita zvakati, maawa akati ndichiita zvakati. Unotoona kuti ukakwanisa kunyatsoronga nguva yako unogona kuita zvizhinji zvinobatika. Uye kumabasa angu andinawo iwaya, ndinavowo vashandi vandinoshanda navo vanoshanda zvine simba chaizvo zvekuti unotoona kuti zviri kutofamba. Handishandi hangu ndoga. Kukura kunenge kuchiita kambaniwo ndokukura kunenge kuchiitawo kuti ukwanise kuti aiwa, iwe enda nepakati, iwe enda nepakati, ini ndichienda nepakati, tikwanise kubata basa. Dzimweni dzenguva nendistori iko kunenge kuchiitwa basa iroro asi ndichizongopfuura hangu ndichiita inspection kuona kuti zviri kufamba sei. Ndo mashandiro atinoita iwayo. Saka tine maoko mazhinji anotibatsira.
Vamwe vanoti kusina mai hakuendwe. Muri kuzvikwanisa sei muri kunyika kusikwenyu?
Regai nditi ndiri munhu wechitendero. Mai vangu vanondinyengetera siku nesikati. Ndinotonzwa kuwaniswa simba kuti nyangwe zvava vachiri kusina mai hakuendwe, asi kana wakabatana nemubereki wako, uchigarisana nemubereki wako, uchishanyira mubereki wako, unotoona kuti zvinhu zvako zvinoendeka. Minamato nemakomborero anobva kuvabereki anoramba achingotisumudzira zuva nezuva. Uye shoko ratinoverenga kubhuku dzvene rinotipo simba rekuramba tichipfuurira mberi. Kunotombotonhora chaizvo kutopfunga kuti dai ndiri kwaMurewa pamwe ndakagara pasi pemushana, asi unozongosimudzirwa nevaunotaura navo. Ndine mudzimai anondikurudzira zvikuru. Kana uine mumwe wako muupenyu anokukurudzira, unotoona kuti zvinhu zviri kuendeka.
Mataura nyaya yemumwe wenyu yandandichabvunzawo, mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine vana vasikana vatatu nemukomana mudiki. Mukuru ane 17 years, anomutevera ane makore 10, oterwa neane 8. kozira chikomana ichi chiri kutakura zita rangu chine makore 5 aiwa chikomana ichi ndikutona kuti chichatopindawo mucarpentry chine shuwo yekudzidza
totarisawo kuti semhuri yekwabumira mune zvimwe zvirongwa here zvamuri kuita kumusha zvingava zvekuvaka zvingava zvekubatsira zvingava zvekuzvivakira imi pachezvenyu mabhizimusi enyu
aiwa pari zvino tine urongwa hwatiri kungoona kuti hwakamira sei asi chirongwa chikuru pari zvino kumbosumudzira kambani yangu kuno kucanada maonero andinoita akati siyanei havo nevazhinji ndinonzwa kuti kune maopportunities akawanda asi ndiri kuronga kuti ndichazoenda ndione kuti zvinokwanisika here asi pari zvino tiri kuzama kusumudzira kambani yedu munyika ino yecanada kuprovinci yealberta tichiona kuti tava papi kana tatisumukire zvakati nyanyei tozovheneka pazimbabwe apo kuti tingatangira papi asi tine vatiri kutaura navo tichida kunzwa kuti pane here patingakwanise kutangira munongozivawo kwaunenge usiri kunogona kuti womei mbijana makore mashoma apfuurawo pane vatakambotaura navo kuti vatibatsire kutanga bhizinisi ikoko asi zvakabva zvangopinda mudziva mari ikarasika
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangava vari kunze kwenyika nevari munyika
mashoko andingataure kuvana vezimbabwe ndechekuti isu tiri vanhu vakaropafadzwa vanoshanda nesimba funga chinhu chaunoda chiri pedyo nemwoyo wako chaunogona pane zvinhu zvizhinji zvatinoita mahara wadanwa kwakati waita chakati unogona kushandura izvozvo zvauri kuita kuti uwane mari tinongoti fungisisa gara pasi unyore plani yako kuti chii chaungada kuita ndinorangarira makore mazhinji apfuura ndakagara pasi ndakati chii chandingaita ndikaona kuti chakati nechakati nechakati inga izvi ndinozvigona chiregai ndishandure I remember pandaiva ndichidanwa kumitambo yakasiyana siyana chinzi uya uite MC ndaingoita hangu maharaka asi ndakatozoona kuti nguva yandiri kushandisa ndichibva kumhuri kwangu ndinogona kushandura kuti irivo rimwe bazi remabhizimisi angu ndikatoona kuti zviri kufamba uye ndakaona kuti ndiri kudanwa kwakati uya kutigadzirire chakati ndakatoona kuti inga maoko angu ndinogona kuita carpentry ndinogona kuita landscaping ndikatoona kuti patori neopportunity yekuita mari apa saka ndinoti kuvana vezimbabwe tarira pane chaunogona tarira tarenda rauinaro uri shandure kuti riise chikafu patafura yevana vako